Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwava kuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro, makoini iwayo ngaauya atenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo.
Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 chikunguru.
Irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachasiya basa iri kunotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa1 mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, nezuro rakazivisa pamusoro pemari yesimbi yakagadzirwa negoridhe kana kuti gold coin, iyo ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 chikunguru. RBZ inoti mari yesimbi iyi inonzi mosiwa tunya, uye imwe neimwe yemari yesimbi iyi inenge ine namba yayo. RBZ inotiwo mari iyi inogona kutengwa nemari yemadhora emunyika kana madhora ekuAmerica, kusanganisavo mari yekune dzimwe nyika, uye ichagonazve kutengeswa muZimbabwe kana kunze kwenyika. RBZ rinoti mutengo wemari iyi uchaenderana nemutengo wegoridhe pasi pose pazuva rekutenga kana kutengeswa kwayo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze pamusoro pemari yesimbi iyi uye kuti ichabatsira sei veruzhinji.
Gold coin inenge iri mari yokuti munhu unokwanisa kunoitenga akaita semari yesimbi, asi ichinge iri goridhe chairo chairo. Saka inenge iri masaizi akasiyana siyana zvokuti iwe kana uchida kunge kuti mari yako isazo dzakamutengo, isazo dzakasimba, unobva waenda wondotenga mari iyo yegoridhe. Zvinhu zvinowanikwa kunyika dzakaita sana United Arab Emirates, ukaenda kunaana Dubai kuyo munoona magold coin iwayo kuti pamusoro pokuchinobhenga mari yangu kana kuchengeta mupiro ndadii kunotenga coin iyoyo, mari yesimbi iyoyo asi yakagadzirwa negoridhe. Zvokuti panokwira mutengo wegoridhe pasi rose, iwo unogona kuzondotengesa kuchaita dzimwe nzvimbo dzinenge dzizotenga mari dzesimbi yegoridhe idzodzo inenge yakwira. Saka hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwava kuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro, makoini iwayo ngaauya atenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo. Mari sokuziva kwedu isu vanoongorora nezvemari, mari ukaipuwa nhasi ukaichengeta mupiro, gore rinouya inenge yaakutenga zvishoma. Asi goridhe pane chivimbo chokuti ukarichengeta rinenge richingokwira mutengo, paunozoda kuzoritengesa Isinigiradi unengu wana maria kawanda kudarika ya wari kenga nayo.
Chirongwa ichi ichino batira shakadi ni pawa nwoza wa Mzimbabwe.
Munu onza ki unuguna kuzake usabatiri kana nukuti ndezo vane marishi vanoto wanaimwe mari yukuti vangandu chenga goldi ishinge irimu simbi vashoma sasa zvirongwa zvane marishi nukuti isuwe uva nukuti unkuwa na mari ukuende ikoku kana shangu fana nukuita unuenda kupenga mari yoyo iwe mari yako isinga chokwani zvaunoda izvozvo saka asi zvirongwa zvekuti zvingabatawo munhu wosati unenge amboone mari yacho yekuti atondotenga goridhe iroro iye achitoshaya izvozvi mari yokuti ungakwanisa kubhadhara rendi kana kubhadharira vana chikoro kana kugadzirira kurima kwemwaka uri kutevera saka zvirongwa zvevanhu vane mari yokuzingati isu inopfachuka saka inozopfachuka yachoende anoti ngaichiinda ino ndichinotenga goridhe munhuwo zvake haatombozvikwanisi nokuti hazvisi zvamahara rinotodzura goridhe iro.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachasiya basa ravo iri munambudzi gore rino zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa kuti vave mukuru werimwe bazi resangano remubatanidzwa wemakereke pasi pose reWorld Council of Churches. Sangano iri rinoti Reverend Mutata ndeumwe wevafundisi vatatu kusanganisa Reverend Dr. Kuzipa Nalamba vekuZambia vakasarudzwa kuti vatungamire mapazi matatu esangano iri. Reverend Mutata vachitungamira bazi rinoona nezvekudzidzana kwemakereke nemagariro evanhu kana kuti public witness and diaconia. Tabata Reverend Mutata kuti vatiudze zvizhinji.
Honguva wande takapiwa mubato mukuru ku World Council of Churches mubatanidzwa yemakereke pasi rose kuti tinge tichitungamira chikamu chakanangana ne kudzidzana kwemakereke nemagariro evanhu inonzi public witness and diaconia.
Chiremekedzo chamapiwa nekuiswa pabasa guru rakadai, munozvitora sei, munozvigamuchira sei mufundisi Mutata?
Ibasa guru zvikuru munguva ino yatinorarama, vanhu vakawanda vasingazivi kuti basa rekereke munyika nderei. Saka ndiwo mubato watakadanigwa kuti kuti timanye nawo. Zvinhu zvakakosha kuti irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Reverend Mutata, mamwe mapasa anenge ari pasi pemapazi enyu muWorld Council of Churches ndeapi?
Tinotarisira kuti iye zvino kuna machallenges akawanda zvikuru mukati menyika, mazhinji ane chekuita nekunyongana, violence munyika dzakawanda, violent conflict munyika dzakawanda. Ibasa rinotarisirwa kuti church inge ine chokuita kukurudzira nzira dzokugarisana zvakanaka. Kune nyaya ine chokuita yekumanikidzwa kwevana nemadzimai. Ibasa riri pasi pechikamu cheutungamiri hwatakakokegwa. Nyaya dzinochokuita nokuti vakaremara vange vachiwana kodzero dzavo. Ibasa riri pasi izve pemubato iwoyu. Nyaya dzine chokuita nekushandiswa kwema weapons makuru, zvikuru nyaya dzine chokuita nemacampaign against UCA nuclear weapons. ini basa futi riri mukati mechikamu che utungamiri wataka danigwa nyaya ye kuzidzana kwemakereke na ma ma multilateral organizations vada United Nations ne mango mapoka kadaro ba Brandon Woods institutions akadaro izvose izvozvi zviri muchikamu chebasa irori ratiri kukokegwa kuti tinoita ku Geneva vawande
Mataura pamusoro pezvinhu zvizhinji zvinonetsa muZimbabwe vanhu vazhinji kusanganisavo vatori venhau vanga vachigara vachitarisira kwamuri kunzwa kuti Zimbabwe Council of Churches inofungei inoona zviri kuitika nenzira ipi manga mava munhu unotarisirwa nevanhu kuti ataure pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe zvino basa renyu iri richakubvumirai here kuramba muchionawo muchitaura zviri kuitika munyika menyu yechizvarwa yeZimbabwe
wande kubva musuwa wa November ndiyenge ndisingachigoni kutaura ndakamirira Zimbabwe Council of Churches asi zviripo ndezvekuti basa the World Council of Churches rino cover nyika dzose saka zvinogona kuitika kuti dzimwe nguva panenge pane ma processes akanangana nenyika yeZimbabwe World Council of Churches ine ma urongwa hwakawanda unogona kuti ubate nyika nenyika zvichindira nezvikumbiro zvinenge zvaitwa nenyika iyoyo asi kana zvakanangana nechikamu chandinobata machiri wangu ndinogona kutaura kana zviri mugwara re World Council of Churches asi zvekare ndezvekuti munhu kana achingova achizvarwa cheZimbabwe kose kwaari mwoyo wake uriko kumusha anoshuviravo kuti dai zvinhu zvanaka saka izvozvo zvinoita kuti hongu vanhu vanenge vachishandira kure nekumusha asi mwoyo wavo uri kuno vachitsvakawo nzira dzokuti vangakurudzira sei kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvakanaka kumusha
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7 Bato Citizens Coalition for Change rinoti riri kushushikana pamusoro pevanhu vebato iri vari muusungwa vachiti havana mhosva dzavakapara mutauriri weCCC Advocate Fadai Mahere vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vavanoshevedza nerekuti Nyatsime 13 vakasungwa pakaitika mhirizhonga vari panhamo yaMore Blessing Ali Advocate Mahere vanoti bumbiro remutemo rinoti munhu anofanirwa kutongwa achibva kumba kwake uye ikodzero yemunhu wose kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso
CCC tinomira nevarume 13 vakasungwa panguva yemariro amo Blessing Ali akapondwa iye nevakomana vekuZanu PF varume 13 ava vanosanganisira Job Sikala Godfrey Sithole, Precious Jeche, Odious Makoma, Mishek Guja, Shepherd Blakazi, Tatenda Pinda Hama, Enoch Tsoka, Emmanuel Muradzikwa, Chauya Shopa, Rowan Tsoka, Zephania Chinimbiri na Zex Makoni. Isusu chatinoziva ndechekuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu anofanira kutongwa achibva kumba anofanira kuwana bail ikodzero yemunhu woga woga anenge asungwa saka isusu tinotaura kuti ZANU PF inofanira kuregerera sika yekumbunyikidza vanhu kunyanya vekunyatsime vanhu veCCC vari kungosungwa zvisatsarukano tinoti izvozvo ngazvipere uye kuti varume ava vekunyatsime ngavasunungurwe
Abo vangi vari mutauriri we Triple C Advocate Fadzai Mahere vari parunare kuHarare ne Studio 7 bato re ZANU-PF rinoramba kuti ZANU-PF ine mhosva yayakapara rimwe gweta rinoshandira riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti nguva dzose tatarisana nesarudzo vanhu vanosungwa zvenhando uye kodzero dzavo dzichichorwa vaMachingura vanoti chinonetsa ndechekuti vanhu vanotanga kutaura nezvekupindudzwa kwemitemo kana nyika yatarisana nesarudzo chete vachiti ichi chinhu chinofanirwa kushandirwa nguva dzose.
Ndingati kwauri tanonoka unoona pane imwe nguva yatinoti Zimbabwe tinoda kuti ive nemareforms emitemo. Mareforms aya ndine urombo kuti anonyanyobuda chete kana tichitaura zvemaelections. Haafanira kunge tichitaura zvemaelections chete, anofanira kunge achipindira mabatirwo anoitwa ndingati masections ese emutemo, kubvira kumacourts, kubvira kujustice, kubvira kumaelections, kubvira zvese right across zvokuti mareforms aika arimo muconstitution ya 2014. Asi pari kushayika chido chehurumende yekuti mareforms aitwe iko zvino. Iyo iko zvino ndiyo nguva yekuti takaita mareforms iwayo, tese tinove neZimbabwe yekuti tese tinovhaira nayo mangwana. Unoona tanonoka mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nguva ino yekuti takatarisana nemaelections aipe ropafadzo neiye yatinoti confidence kune munhu anogara kunyatsine, munhu anogara kumusha, kuti inini nyaya yemaelections yakabuda pakanzi pane zvaitika tinobatwa zvakafana. Kune vanhu vari kuchema variko kunyatsine kuchitumbiza, vanhu vakarohwa, pakaita violence yakawanda, but vanhu vakasungwa vatatu kana zvino. Izvozvo zvinoita kuti tisave nepride nemutemo wedu, tisave nekufara nemaitirwo anoitwa zvino. Ngakuitwe kana zvichinzi vaita political violence vasungwe, ngavasungwe irregardless of party, ngavatritwe zvakafanana nemutemo, ngavatritwe zvakafanana nemapurisa, ngavatritwe zvakafanana nemakotsi. Zvakadaro tisa tinofara.
Abo vange vari gweta rinoshanda riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti bato ravo harikonzeri mhirizhonga vachiti zvinenge zvataurwa nedare redzimhosva zvinofanirwa kutevedzerwa nguva dzose. Muchirongwa chedu cheStudio 7 chinotevera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship, Evans Zininga aita hurukuro naMuzvare Gamuchirai Mbetu. Muzvare Gamuchirai vanoshanda mumasangano akazvimirira munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu kunyanya kumadzimai. Zvinyorwa zvake zvakashandiswavo pakuunganidza gwaro reGlobal Pandemics and the Challenges of Peace and Security in Africa, a Focus on COVID-19, rakaitwa neRhodes University kuSouth Africa, kunova kwaakaitawo zvidzidzo zvemutemo nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMuzvare Gamuchirai naEvans Zininga weStudio 7.
Pachidimbu ngati Gamuchirai. Ndiri gweta, ndiri amai, ndiri mukoma, ndiri munin'ina, asi zvikuru ndiri munhu anongoda kubatsira vamwe vanhu muupenyu hwavo kuti vasumukire.
Chirongwa cheYali 2022 gore rino sei makati ini ndiri kuendawo.
For this number apply K3 K4 pamwe vakandinzira tsitsi, I don't know, but ndaingoona kunge program kana vanhu vapedza nayo vanodzoka vava ne what I would say nechirungu fire, vanodzoka vachida kunatso kuexecuta maprograms avo kuita zvirongwa zvavanenge varonga. And then ndaiona vachibudirira mune zvinhu zvavanenge vadawo kunoronga. Saka ndakatiwo ndotodo kunzwisisa kuti program iyi yakamira sei inopa vanhu such encouragement inovapa and murari wekuti vaite zvinhu zvinobatsira macommunities avo.
Saka muri kutambirana sei nezvamuri kudzidza muchirongwa ichi?
Zviri kunakidza. Zvakawanda zviri kunakidza, dzimwe nguva zvombonetesa, asi chikuru kusangana nekutaurirana nevanhu vemuAfrica vakasiyana siyana. Sekwatiri yeko zvine tiri kuchengetwa nevepresidential precinct. Pari zvino tiri kuUniversity of Virginia, asi vakambotiendesa kuUniversity kuWilliam and Mary. And kwese kwataienda tiri kungoitirwa maseremoni, vanenge vari vachifara kunzwawo vanhu vekuAfrica kuti vanoita nezvei, kuti vauyewo kunozotiona tingavabatsirawo sei muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatiri kuita. Chokutanga chandingati ndadzidza so far ndechekuti munhu kuti unzwisise vamwe vanhu unofanirwa kuzvinzwisisa iwewe. Uye nezvimwe zvandakadzidza ndezvekuti kusangana kwatiri kuita nedzimwe nyika kunobatsirana kuchinjana mafungiro, muchibatsiranawo nemaproblems amunoonawo munyika dzenyu.
Zvamunoti zviviri zvitatu zvandichanoita kana ndadzokera kumusha ndezvipi?
Chandingada kuita chokutanga kuvaka rinenge dare rekunyanya revana nemayouth kwavanokwanisawo kungoendawo kunoswera vachiitawo zvinhu zvakanaka, kana kuri kuverenga, kana kuri kurima, kana kuri kuitawo vaya vanoda kuita zvemangoma, vati vachizviitawo pakanaka vachirekodhawo masongs avo.
Avo vange vari mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali 2022, muzvare Gamuchirai Mbetu Chihera, vari parunare kupresidential precinct kuVirginia, naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti ndege dzekambani yeFast Jet dzakatanga kubhururuka pakati peZimbabwe neBotswana dzichabatsira mukusimudzira kushanyirwa kwenyika mbiri idzi. Zvondo rapera, Fast Jet yakatanga kufambisa ndege pakati peguta reMaun muBotswana neVictoria Falls muZimbabwe. MuNewsday makare, mazana nemazana evashandi akaratidzira nezuro pamuzinda wePublic Service Housing Association vakatambidza vakuru vavo gwaro rinoti Public Service Commission haina mvumo yekutora Public Service Medical Aid Society. Yashika nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7, ndinoda kutaura nezvechairman weZANU-PF Raiza Rakapika. Mange vana mugwadi, muchanyarirepi ramaitei? Vanhu veTPC ndivo vaponda. Vanhu veTPC havizi mhondi dzinofanana nenyika. Makaona chairman achifamba netsoka achienda kukunyika dzakafanana Mozambique achinotsvaga kuti avananopa chinhu ava vanotsvagira vana vake chikafu kuti vararame. Ini chenyu kukuvawa tamuchinda moga nokukosha machairman. Vakaona munhu anonzi chairman wedistrict akufamba netsoka achienda kuMozambique, munonyarira pai nai vana mugwada? Musangomhanya nokutaura nokutaura kuna kwamusina kuswera chingokuwawata muchitaura zvangu musingazivi. TPC haiziye mhondi, TPC ndeva tendisi, TPC ndemacitizen, macitizens apo ndevanhu, but inivo zano ndinovapondana.
Vamugwadi, motaura muchiti hanzi yemadziya nhete vakatobudiswa mubvavo vachitinhwa nevarume vatatu. Madziya nhete vakatouya nenyanga kuno kuMozambique 10 dzezvipembere. Ndakatovatsvagira bhaya ini pano awa. Asi moti vakawanikwa madziya nhete, ndikatovabvunza kuti hamuna kuyeneka here kumushoko? Vakati iwa kana zvifambira zvemadhiri hauyeneki. Imoti vakabatwa nevanhu vetriples vakoma Madziani kia ito ya kuzura na misa moriza awo ni nyanga tazuke mbele kuno kumoza ndiku. Sausa kato ite wakato kora.
Halo, 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 apu postigazazi ni mnakadi ni mresei, kresei kuku. Zitua ndendo itwa chipipa. Kwa kumbere nkwa kwa ndere mnuna mpritoria. Mnakadi izi ni wanatanonoka wangi. Na kudwe ni mangula, mwuri kuzunga sei mwuri kupa Amerika hapo. Mwuri kuna sei kone na uza, mwuri tutepe yuri raizi. Kurisi, tinoti, mwuri mwuri batila wakanyanya, wakanyanya panyaya kutipa na uza kuzimbabwe. Mamiri iru ni urungo, ningi uripo, mwuri suwari mwuri. Murambe magadaro, tichitawura, tichuone sana na kududu sana inge siki kanyas mfaru wa kuitu wa mwenyeka tunutinda.
Hello Pastor Joseph, niloko zivisa kuti inaitwa Mr. Dubai Express kwa jomba pada nyandudata ni yaba msova wa mkwadi wa mkwadi wa nchangeweo baba wa ndoka za Zimbabwe wanungota rasina matura shuropoza wano hee TBC. But this is the National Tower and some sort of power. We have to have a vice president. We have to have Masabu in my chief. We have to have a vote for the NPF. The EP is going to have a vote for the Gadai. We have to have a support even in the Gadai. We have to have a vote for the Gadai. No, tungamiriri wawo muzani pia fatikwasi kujokera kumashure taneta tine amashinji dzakafa makore nemakore achiparadzo tinotaura even tiri kunokana ku Midlands chaiko munoziva kungoi kugura hunzi takapararwa nehamanesha mwari nevabereki ndatenda hangu.
Makadi Studio 7 tinokutendai vashamarari nekuda kwenhaudza munotipa ini ndine Jaya Guru Joseph Mutenere ndiri pa Mpumalanga South Africa. Tinongoti kurushinge kweZimbabwe ande inowandu wedu tinovhota gore rinouya nokuti ava vari pa ruling party they want to enjoy their own luxurious life on the expertise of us. Saka handei tinotimbonochinjawo timboona kuti pada tingaona shanduko mukati menyika yedu ingawani mumbachiro munochinjwa wani muriwo. Saka tongokurudzira na ruzhinji kweZimbabwe kuti handei tinovhota tiwanewo chinji mukati menyika yedu tatambura tanzwa izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa, vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reHighland Park mudunhu reIllinois muno muAmerica. Futi yakaita sechigwagwagwa yakatanga kurira yakananga muvanhu vakanga vachifara vachifora pamhemberero yezuva rekuzvitonga kweAmerica reIndependence Day. Mapurisa vanoti vabata vakasunga umwe murume ane makore makumi maviri nemaviri wavari kubvunzurudza pamusoro penyaya iyi. Mapurisa anga azivisa veruzhinji kuti vari kutsvaga murume uyu Robert Crimo mushure mukupfurwa kwevanhu nemunhu ange akamira pamusoro pedenga reimwe imba. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu musi wa 25 chikunguru gore rino. Munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vachasiya basa iri kundotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa 1 mbudzi gore rino.
Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zakare manyorua nasi apo tichukupaya zezimwe na umu. Ini ndini tanono kawande, ndini Washington DC, ndichiti mosfera zakanaka.